magitare ndakatanga 2020
saka pamakatanga kurola magitare makunzi lady vabereki venyu vaiti kudii
vabereki vangu vaifarawo vachinzwawo music yangu because ndakanga ndava nenguva yakakura ndichingoti ndoda kuimba ndoda kuimba saka pazvakazoitika aiwa vakava nokufara kuru kuti aiwa finally wazodi wazokwanisa kuita zvaida mwoyo wako
kwevowo vanhu veruzhinji vari kuitambira sei music yenyu
vanhu vaigamuchirawo minhanzi yangu vandaipawo aiwa vaifarira nekufarawo vachinzwawo mameseges arimo vachiti aiwa izwi rako rinonakidza kuteerera dzimwe dzako dzinotinakidza
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
machallenges atinawo muindastry ndeaya every marketing kana uchida kuisa nzeo dzako pamipo like kuna na YouTube kuna na Zincelab kuna na chichi kurangwanda kubatana ne mabloggers kunoda mari ndo challenge iripo uyezve mavideos kuitawo mavideos akanaka kunoda mari saka challenge iri muindustry it's money uyezve isusu sevanhukadzi dambudziko ratinowana mukati kunge uchida kuita zvekuimba maproducers they take advantage of that nguva unonzi kwanzi ndokuda ndidewo chichi kuitira kuti ndikuitire kuti music yako iende mberi machallenges atinofesa iwaya and hazvisi right ndo zvimwe zvezvinhu sometimes zvakambozondibata kuti ndichingoti zvekuimba zvacho zvinonetsa kana munhu achiti anokuda iwo uri kuda kuita zvekuimba munhu haari kutaura zvekurudo hazvisangani saka sevanhukadzi ndo matambudziko atinosangana nawo iwaya muindastry yedu
vanodawo kukubatai vanoda kubhukawo mashow kana kuteerera mimhanzi yenyu vanokuwana ikupi
vanoda kundibata vanokwanisa kutaura nabosika wavo
kamunodawo kurova nako waza friday muchibuda mudariro ndekapi nasi
nziyo yandingabuda nayo mudariro ndeyekupinda nyika ino
nezuro uno wakati unomidawo nemwoyo wese ndazvipaza zverungo wacho handisada zvekurwadzidzwa ini amai nababa ngaritsuvira kukufadza vati hei handi bebi ndiwewe ndiwe zvose zvangu muupenyu wangu ndiwe uchaita amai nevana vangu nekusaziva kwangu nerudo rwangu ndazvitsvaga zverudo rwacho handitsvaga zvekurwadzidzwa ini amai nababa ngaitsvira nezuro uno wakati unomidawo nemwoyo wose ndakazibvumawo ndakati ndinokudawo nemwoyo wose nekutaziwa kwangu nerudo rwangu ndaiti zvinofera mumambure ati aiwa kuti handizoba ndikumbira runare ndazvitsvaga zverudo rwacho handitsvaga zvekurwadzidzwa ini amai nababa ndaritsvurira kukufadza vati hei yangu Mungu penyu wangu Iwe utaita amai leva na wangu Nekutaziwa kwangu Nendo wangu Ndazisa za njeru wa wakia Kapandita